Zimbabwe iri parimananzombe chaipo takatarisa kuti zvizhinji zvainoda protective gear zvinenge zvichibva kunze kwenyika. Makambani emuno handifungu kuti pane ane capacity yekugadzira zvine zvine uwandu hungadiwa kuri kuti chirwere chatekeshera muno. Panenge pachitodiwa rubatsiro. Zvino takatarisa kuti dzimwe nyika dzakatopfugamawo dziri kutotambudzikawo nekuva nezvinovakwanira. Pachanetsa ipapo muno mumachona kuti zvikwanisiro zvinge zviripo. Tichatora nguva refu makambani haana mari yekuti anga achizvigadzira zvinhu zvacho zvinobva kunze. Apa zvinhu zvakawanda hazvisi kufamba kubudikidza nendege nezvikepe zvisisiri kufamba. Saka matambudziko akatarisana neZimbabwe kuri kuti chirwere ichi chatekeshera akakura zvisingaiti.
Asi kava kuchera, hurumende iri kuti ine udzamu hwekuti inge ichiwana zvikwanisiro zvinodiwa pakudzivirira kupararira kana kutapuriranwa kwechirwere ichi. Tingati here vanga vakaunganidza vakachengeta kana muchiti dambudziko riri pakuti zvinobva kunze hazvisi kukwanisa kunge zvishuya munyika?
Zvinokwanisa kudaro kuti vane zvavanazvo, asi maonero atiri kuita kuti kutekeshera kuri kuita chirwere ichi, chero nyika dzine zvakawanda dzakasimukira dziri kuremerwa. Saka handifungi kuti zvavanazvo zvinokwanisa kuzokwana. Takatarisawo futi kuti dzimwe nguva zvinenge zviri pazvinenge zviri muwarehouse iri muHarare, chirwere chikatekeshera chikatanga kusvika kuna Navulilima, chikatanga kusvika kucholocho, chikatanga kusvika kuchipinge, chikatanga kusvika kune Mbudziya. Kuti vanozokwanisa here kuti zvinhu zvienda ikoko nenguva uye nekukasira, handifungi kuti zvinokwanisa kuita.
Tiri kuona mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakadzikisa uwandu hwevanhu vanobvumidzwa kunge vachiungana panzvimbo imwe chete kubva pazana kuenda pamakumi mashanu, zvichireva kuti zvaakuisawo parimananzombe makambani anenge aine vanhu kana vashandi vanodarika makumi mashanu. Tingaonawo here makambani iyaya emuZimbabwe ane vashandi vakawanda achizoita kuti vamwe vashandi vange vachishandira kudzimba?
Pane makambani makuru anokwanisa kuita izvozvo zvekuti vanhu vange vachishandira kubva kumba, asi takatarisa kuti formal employment yedu ine less than 15% yavanhu. Kuti vanhu vagare kumba handioni zvinyatsa kuita. Takatarisa yatingati structure yeekonomi yedu.